Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pastor Ivan Mawarire vorara zvakare muchitokisi sezvo mapurisa atadza kuvaendesa kumatare.
Kanzuru yeHarare yokurudzirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuchenesa mvura dzemuzvibhorani kwete kuti zvivharwe.
Hurumende yotorera kambani yeZimasco zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvenzvimbo dziri pasi pekambani iyi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti riri kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti itsvage nzira dzekuchenesa nadzo mvura yemuzvibhorani zvinonzi zviri kuburitsa mvura ine tsvina panzvimbo yekuti zvivharwe. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti zvibhorani ndiyo chete nzira iri kuwana naye vagari mvura yekushandisa muguta sezvo kanzuro iri kukundikana kuvawanisa mvura inovakwanira nguva dzose. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme nezuro vanonzi vakaudza bepa naure Daily News kuti zvibhorani zvakanzi zviri kuburitsa mvura ine tsvina muHarare zvichavharwa. Svondo rapera gurukota rezveutano vaDavid Parenyatwa vakazivisa kuti pane zvibhorani zviri kuburitsa mvura ine tsvina zvikuru mumusha weMbare umo makaitwa ongororo. Vaparenyatwa vakatiwo zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvemvura yakawanda iri kushandiswa nevagari zvikuru inobva pasi ine tsvina. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vashumba kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Isusu sangano re Harare Residents Trust tinoda kuti tiratidze kunyanya kutsutsumwa kwedu kuti kanzuru inotaura zvematanho ekuvharisa zvibhorani zvinoshandiswa mumisha. Chatinoziva ndechekuti kanzuru iri kuda kuunza maprepaid water meter. Zvavari kuda kuunza maprepaid water meter wari kuda kuedza kuti wamanikidzise vanhu wese kuti watosvike pakushandisa mvura dzinobva pamatepi. Ivo vanhu vazhinji vachitsutsumwa nemvura inounzwa neCity of Harare kuvagari kuti ine tsvina, ine ruvara rusinganzwisisiki. Saka kwatiri isusu danho iroro haribatsiri nekuti takadzidziswa pakamboita kolera kunzi zvibhorani izvi zvinogona kuisirwa chinhu chinoti mvura painopombwa inokwanisa kubva yatritwa. Kanhu kanoiswa pachibhorani, wari kureva here kuti wari kushayiwa mari yekuisa tunhu tunotrita mvura kuti vanhu vazochere mvura yakachena? Uye kune matablets aya aipiwa vanhu ndiwo avangadai vari kupromota kuti ashandiswe senzira yekuchenesa mvura.
Imiwo sevagari makamboziviswa here pamusoro pekuti vanhu vamire kushandisa zvibhorani izvozvo zvinonzi zvine tsvina izvo?
Isusu seHarare Residents Trust tinoenderera mberi nguva zhinji tichikurukura nekanzuro pamusoro pezvinetswa zvevanhu uye munzvimbo dzese idzi dzine zvibhorani. Tinozviziva kuti kanzuro yedu haisi kukwanisa kupa mvura kuvagari vose. Kanzuro iri kupa mvura kuzvikamu zvingangoite makumi mana nezvishanu kubva muzana muHarare yose. Zvazvinorewa ndezvekuti apa kanzuru yedu inofanirwa kunge ine imwe nzira yairi kuda kugadzirisa dambudziko. But tiri kutoona kuti varida kuomesera vanhu, nekuti zvikamu 55% zvisingawani mvura izvi zvichaenderera mberi nekutambudzika zvikuru. Nekuti iko zvino vagari vazhinji vanga vari kumiramira vachishandisa zvibhorani zvakacherwa neUNICEF, zvakacherwa nevanhu vanobatsira vakafanana nemachurches, achibatsira kuti guta rifambe zvakanaka.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7.
Sachigaro wesangano rinona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, Justice Rita Makarau, vanoti vari kutarisira kuti vachapedza hurongwa hwekutema nzvimbo dzekuvhotera kana kuti demarcations mukupera kwemwedzi uno. Izvi zviri kuitwa hazvo kunyangwe hurumende yakapa ZEC mari inosvika mazana mana ezviuru zvemadhora, asi iyo yakanga yakumbira zviuru mazana mapfumbamwe emadhora anodiwa kuti basa rose ripere. ZEC iri kumbopota hayo ichibatsirwa nesangano reUnited Nations nemari neruzivo. Asi musarudzo dza 2013, United Nations nehurumende yeZimbabwe zvakamborimirana kumuganhu Zimbabwe ichiti United Nations yaida kupindira zvakanyanya munyaya dzesarudzo, ukuwo Zimbabwe ichitiwo United Nations yacho ichiti yaisafara nedanho reZimbabwe rekuti yaida ngopuwa mari, asi iyo isingatenderwe kuva nechekuita nesarudzo dzacho. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Makarau tikatanga nekuvabvunza nezvekuganhura nzvimbo dzekuvhotera.
Takupedzisa meeting exercise yatakatanga gore rakapera. Kupera kwaFebruary tinge tichipedzisa meeting exercise yedu yepolling station specific voter registration.
Saka imine muchiita muchishanda nemapato here kana kuti inoitwa neZEC chete?
ZEC ndiyo inoita basa rese rezvesarudzo. But tinenge tichiti mapato uyai muzoona zvatiri kuita. Mukaona apo patinenge tiri kukanganisa mutodzokera kuofisi munotipa marecommendations enyu kuti pakati dai manga muchiita zvakadai muchiita zvakadai. Havashande nesu asi kuti vanotiona tichishanda.
Totarisawo pamishina yacho ya yebiometric. Masvika papi pakutsvaga kambani inokupai mishina?
Takusvika kumapeto. Ndinodavira kuti mumasvondo anoteera mashomanana tinenge takuchidainza avo vane vatinofungidzira kuti vangakwanisa kutipa mishina yavo, vambouya vatirakidze kuti mishina yavo kana yamuno muZimbabwe inenge ichiita zvakaita sei, ine mabhatri akaita sei, inokwanisa kushandisika mumaruva here, ndeye mumadhorobha chete here. Tinodaira kuti izvi zvino zvitenge zvichiitika masvondo mashomanana ari kuteera.
Muunganyatsojekesa here kuti kuvhota kwacho kuchazoitwa sei, nekuti vamwe vari kuti mishina iyi inenge yanonoka kuuya, munenge muchiishandisa sei?
Mishina iyi ndeyekutibatsira kushandisa kunyoresa vavhoti chete. Kushanda kwedu kwesarudzo kuchangoramba kuri kumwe cheteko kwatanga tichingoita makore ese. Haisi mishina yatichaisa mumapolling station ichatibatsira kutirakidza kuti uyu muvhoti ndiani, uyu muvhoti ndiani. Inenge yatotibatsira nechekare apo tinenge tiri kugadzira voters roll. Mishina yevoter registration chete chete, haizi mishini yekuvhotesa yatingati maelectronic voting machines.
Ko, tichitarisawo panyaya yekuti panoda kuitwa dzidziso vanhu vasati vatanga kunyoresa, vamwe vari kuti munenge mati nonokei, mungadai matotanga dzidziso yacho yekuti vanhu vagadzirire kuti vanonyoresa patsva.
Tanga takamirira kuti tinyatsopedza chibva tavadzidzisa nemishini yacho, ndokunge isi tadzidziswawo kuti mishini yacho inoshandiswa sei.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, Justice Rita Makarau, vari parunare muHarare.
Pastor Ivan Mawarire veThis Flag campaign avakasungwa nezuro mushure mekudzoka munyika vachibva kuAmerica vari kutarisirwa kuvata muchitokisi zvakare nhasi mushure mokunge mapurisa atadza kuvaendesa kumatare sezvanga zvakatarisirwa. Pastor Mawarire vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende nechisimba, kukonzera mhirizhonga pamwe nekusvibisa mureza wenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Magweta ava mawarire va Harrison Ngomo na advocate Muzvarefa Dzaimaere vaswera zuva rese vari mushishi vachitaura nemapurisa kuti vamawarire vaendeswe kudare uye kusvika pari zvino izvi zvange zvisati zvaitika. Mutauriri weThis Flag Campaign Muzvare Nyasha Musanduva wedze Studio 7 paHarare Central kuti vamawarire avo vakasungwa panhandare yendege yeHarare International vange vakachengetedzwa nemapurisa ePolice Internal Security Intelligence kana kuti peace.
Takamira kunzwa kuti vanoenda nguva zvanhasi zvinenge zvisiri kuzoitika, asi tinovimba kuti pamwe mangwana sezvo 48 hours dzinokwana mangwana.
Muzvare Musandu vati vamawarire vari kufara chose uye vari kuda kupihwa mukana wekuti vamire pamberi pedare. Hatina kukwanisa kutaura nemagweta avo pataenda pamhepo. Vamawarire vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vachinzi gore rapera vaishandisa madande mutande akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe vachikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo. Vanonziwo vakaronga kuratidzira kwakaitika kuNew York muAmerica uye vakakonzera kuti munyika muite kuratidzira kune mhirizhonga kubva muna Nyamavhuvhu gore rapfuura kusvika muna Ndira gore rino. Imwe nyaya iri kupomerwa vamawarire inyaya yekushandisa mureza wenyika zvisiri pamutemo, apo vanonzi vaikurudzira vanhu kubvisa hurumende nechisimba. Mapurisa anoti vamawarire vaipfeka mureza pese pavaiita mabasa avo. Zvichakadai, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vashora kusungwa kwavamawarire vachiti hurumende iri kuda kunyaradza vanhu vane mafungiro akasiyana neayo. Muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti vamawarire vanofanira kuburitswa muusungwa uye vanofanira kuregwa vachitaura pfungwa dzavo sezvo vari chizvarwa chemuno chakafanana neavo vari kutonga.
Pastor Mawarire vari kutambudzwa nehurumende yedu nekuti vakabuda pachena vakasununguka kuti vataure zvinhu zviri kutambudza ruzhinji mukati menyika ino. Dambudziko ratinaro ndeyekuti hurumende yedu haidi munhu anotaura chokwadi. Inoda vanhu vanongovapembedza chero vachiita zvakaipa, vanoda vanhu vanofamba vachingovapembedza. Apa tiri kuti zvoni, Pastor Mawarire hapana mhosva yavakapara.
Vati kusunga vamawarire handizvo zvinganyaradze vanhu vemuZimbabwe. Munyori mukuru wesangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro Makomborero haruzivishe ati vadzidzi vanotsigira vamawarire uye vashora kusungwa kwavo vachiti hurumende iri kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu.
Tiri kuti zvaita nehurumende yeZimbabwe izvi zvekusunga vapasta Efani Mawarire zvinhu zvinoratidza kuti ihurumende yechitororo inofamba ichinyepera kuta kunge hurumende inotonga zvepamutemo sehurumende yevanhu. Asi apa zvanyatsoratidza kuti ishato inenge ichibudisa mavara anovaraidza, asi iyo inenge ine zvinhu zvakaipa zvainenge ichida kuita. Saka tiri kuti Pastor Ivan Mawarire ngava vasinungure.
Pastor Duduzile Nyirongo veimwe svondo yemuHarare ndemumwe wevazhinji vati vamawarire vanofanira kuburitswa muusungwa sezvo vasina mhosva yavakapara.
Sechizvarwa chemuno muZimbabwe handinambofara nazvo. Zvinoratidza kuti izvona handiko nokuti ndinge chitaura zvandinoda. Zvinoratidza kuti handina kusununguka munyika muno muZimbabwe. Zvinoratidza kuti izvoni hurumende haifare kana tichitaura zvavanenge vachititadzira isusu, zvavanenge vachitikanganisira isusu muno munyika.
Asi pane vamwe vakaita savatinashe muzamindo vesangano remendership Institute of National Development and Sustainability vanoti vamawarire vanofanira kuita zvematongerwo enyika pachena.
Vamawarire vanongoerekana vasvika, asi ivo vakasiya vanhu, vakasiya vakwadzisa vamwe vanhu vanga vachivatevera. Saka izvo zvinoita kuti vanhu vasavanzwisise uyezve chinangwa chavo chaizvo chisikanyatsobudi pachena kundechei.
Vamawarire vakambosungwa gore rapfuura vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga, asi mhosva yavo ikazosandurwa kuve kuda kubvisa hurumende nechisimba. Izvo zvakarambwa nedare sezvo rakati kodzero dzavo dzainge dzatyorwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya yapasta Mawarire, muzinda weAmerica muHarare unoti uri kushushikana zvikuru nekusungwa kwavakaitwa. Muzinda uyu wakurudzira hurumende kuti ibvise pasta Mawarire muusungwa. America inoti vamawarire mwana weZimbabwe anofanirwa kugara akasununguka munyika make. America yakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzemunhu wese sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika.
makatirira kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanopikisa hurumende yeDemocratic Republic of Congo vaEtienne Tshisekedi vakashaya vari kuBrussels kwavanga vaenda kunorapwa. Kushaya kwava Tshisekedi kwakatsinirwa nezuro nebato ravo reUnion for Democracy and Social Progress. Vakaumba bato iri muna 1982 vachipikisa utungamiri hweudzvanyiriri hwava Mobutu Sese Seko munguva yaizikanwa nyika iyi seZaire.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nasi vati Ugandanga unokanganisa kusununguka kwezvitendero. VaTrump vadzokorora vimbiso yavo munguva yekutsvaga rutsigiro yekuparadza Ugandanga. Vachitaura kumunamato wenguva dzekudya kwemangwanani unoitwa gore roga roga uchipindwa nevezvematongerwo enyika nevatungamiri vezvitendero vanobva pasi rose, vaTrump vati Ugandanga unofanira kumiswa uye uchamiswa.
Murume anotarisirwa kuve mutungamiri wenyika yeHaiti kubva chipiri chinotevera azvienzanisa nemutungamiri weAmerica mutsva achiratidza chido chake chekubatanidza nyika yake neAmerica. Sava Donald Trump vaJovenel Moise vane nhoroondo yakarerekera kune zvemabhizimusi asi vasina unyanzvi mukutungamira veruzhinji.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kusungwa kwapasta Ivan Mawarire nezuro kwakonzera mutauro munyika, vamwe vachishora asi vamwe vachiti zvakaitwa zvakanaka. Nyaya iyi ndiyowo iri mumapepa nenhepfenyuro dzekunze dzakawanda zvinonzi nevamwe zvave kutosvibisa zita renyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita sere Amnesty International neHuman Rights Watch ari kushorawo kusungwa kwapasta Mawarire uku achiti munongedzo wekuti Zimbabwe inotyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta vaSteven Zvinavakobvu vanorerekera havo kubato reZANU-PF uye vaDewa Mavhinga vanhu vachipanga mazano cheHuman Rights Watch vari gweta zvakare. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoona sei nyaya iyi.
Panga pasina chikonzero chekuti vamawarire vasungwe nekuti pavakaenda vachibuda muzoba pakutanga pane dare redzimhosva rainge ravaona kuti havana mhosva, panga pasina nyaya rikavati ngavaende zvavo. Zvakarewo tinoona kuti maitirwo azvaitwa akazvakaitwa nezuro kuti vachisvika panhandare vakadziviswa kuti vapinde munyika yechipikirwa. Vaide vakatenderwa nekuti ikodzero yemunhu wese kuti adzoke kunyika yake yechipikirwa. Zvakarewo vakasungwa nevanhu 9 vanga vasina kupfeka hanzu dzebasa, vakaramba kutaura kuti ndivanani uye zvekuti vabvepi, zvinova zvinotsaudzira pakodzero dzevanhu. Munhu kana achisungwa anofanira kuudzwa kunzi ndiningana ndiri kukusunga nemhosva yakati, asi ivo vakangotorwa ndokuzonoitwa mumaoko memapurisa pavapaya. Saka zvese izvi zvinoratidza kuti pane kakusanyatsa kuremekedza kodzero dzavo kari kuitika.
Vazvinovakobva,
handitenderani nezvekutaurwa kuti vasungwa pasina mhosva, nekuti purisa kuti akusunge panofanira kunge pane fungidziro yekuti wakapara mhosva. Pavakainda paya vabva kudare handina kunzwa chinhu vakanzi mhosva dzose dzimwe dzavaikomerwa havana, asi nyaya yavanga vavainda nayo musiwoyo ndo yainzi yanga isina kuitwa zvakanaka, maziso acho anga asina kuitwa zvakanaka. Saka kuti vanzi vakakliwa vakanzi havana mhosva, saka navo vanzi vasungirwa pasina, handitimboti chingava chokwadi. Zvekunzi vakasungwa nevanhu vasina vanga vasina mapepa ebasa vasina kuzaigenzwa aya, ndikuti chokwadi ifungidziro. Ivo hapana official statement yatiyapuwa yekuti vakasungwanani zvakafamba sei kana kuzvazodi. Ifungidziro dziri kuitwa kuti vasungwa nevanhu vasina kutaura kuti ndivanani, asi tinondishamisa kuti dai vakasungwa nevanhu vasingazikanwi kuti ndevepi, vaidai zvevasingazikanwi kuti vari kutenderawo, vaidai vakaiswa kune imwe nzvimbo isiri yemapurisa, but apa vakasungwa nemapurisa.
Vamavhinga, hanzi kamhosva iori
Kwete hapana mosha iripo ndiva kuti dai hurumende yedu yanga ine vanhu vakangwara ka havaimbotsvaga kuti paitwe bopoto kana kuti nyika yese pasi rose ritange kutadza kuti kozvii zviri kuitika nekuti murikaona kuti nhasi muswere wese pamatare edzimhosva paRotten Row ranga riri besanwa vanhu vatapi venhau vepasi rose varipo vana Al Jazeera, Reuters, BBC zvakadino vese vanga varipo vachiti ko pasta ava vasungirwei. Saka Zimbabwe hurumende zvinoti painoresha ipapo haizivi iri kuzvigokera moto muziso iri kurumwa nechekuchera panze pekuti vaone kuti toita sei kuti tisimudze nekuvandudzira upfumi hwenyika nepo nepo mbambashire mbambashire pana Pastor Mawarire asina chaaita asina chaangazi angaite hapana mhosva iripo yaaita achisimuka akasimuka zvakanaka munhu wese ane kodzero yekudzoka kunyika yake echipikirwa zvanambotaura zvakarezvo. Isu tanga tichiongorora tinozoona takatozviona nemagweta ake anga ari kumirira tinoziva kuti akatorwa nevasori vanga vasina kupfeka hanzu dzebasa vakaramba kutaura kuti ndivadani vari kubvepi zvakare vari kumusungirei uyezve tiri kuti isusu mhosva dzacho dzisingaperi imhosva rudziko dzinongonzi tichambofunga kuti zvino ndeipi imwe yaita kubva mangwanani panga pachingotaurwa kunzi anoda kumukira nyika ndezvipi zvaaita zvekumukira nyika zvitaurwe pachena.
Vazvina Vakobvu, munotenderana here namavhinga kuti zviri kuitwa izvi zvaakutosvibisa zita renyika?
Handioni pekudero. Nyika kuti inzi nyika ine zita rakachena inofanira kukoshesa mitemo yayo yainenge yakadzika. Saka kana vamawarire vachinzi vane raiti yekuita zvavainge vaita handioni sekuti tingange tichitaura chokwadi ipapo nekuti vamawarire vane raiti yekuzviexpressa yekutaura zvavanoda yekutaura nhema dzavo. Asi mukudaro havafani kupfuuridza mwero kana vakandoonekwa nekoti kuti havana mhosva vanongosiyiwa ivo vanochei kuenda kukoti.
Mubvunzo wekupedzisira vamavhinga, zvanga zviri zvinhu zvitsvene here kuti vadzoke kuZimbabwe vamawarire vamwe vari kutika kwakaberekera ingwe?
Kwazvo munhu wese chizvarwa cheZimbabwe ane kodzero yekupinda nekubuda munyika yake pamadiro pasina anomumbunyikidza. Saka izvi zvanga zviri kwavari pauzimo kuti vati ndoda kuenda kumusha here kana kuti kwete.
Vazvina Vakobvu, petai chirongwa chedu. Semaonero enyu, zvanga zviri zvinhu zvitsvene here kuti vamawarire vadzoke kuZimbabwe?
Sekuona kwangu haisi mhosva kuti vamawarire vadzoke, asi chazvakanakira sezvamambotaura kuti mhosva hairoyi.
Avo vanga vari gweta vaStephen Zvina Vakobvu vanorerekera havo kubato reZANU-PF. Manzwawo zvakare kubva kuna vaDewa Mafinga vanhu vachipanga mazano musangano reHuman Rights Watch.
Hurumende inoti yatora zvikamu makumi mashanu kubva muzana yenzvimbo inocherwa Chrome nekambani yeZimascom. Hurumende inoti ichaita zvimwe chetezvo kukambani yeZim Alloys. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaota chidhakwa vati kambani yeZim Alloys pamwe neZimasco dzanga dziine nzvimbo huru zvikuru izvo zvakapa kuti vatore zvikamu makumi mashanu kubva muzana kubva kumakambani maviri awa vachipawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuchera chicherwa ichi.
Hurumende yeZimbabwe yakatora chidano chekuti tikurukure neZimbabwe Alloys neZimasco kuti iko vatipewo mamwe maconcessions kana kuti maclaims kana kuti nzvimbo dzinogona kumainwa koromo dzavakanga vakabata nyika yese paGreat Dyke pese.
Vachidhakwa vati pamusoro pekubatirira kunzvimbo huru yekuchera chrome makambani aya anga asiri kushandisa nzvimbo dzavakabatirira idzi nemazvo.
Chatakatarisa ndechekuti hazvigone kuti nyika ive ne 1 billion tons dzatinofungira kuti dziri pasi pevhu dzekoromo dzose dzova pasi pemakambani maviri chete. Tine mineral iri pasi pevhu asi yakabatwa nemakambani vasiri kuishandisa, vana vamwe vanoda kuita mabasa vasingawane mabasa. Zvakave chinhu chakatiita kuti titi tinoda kutora maconcessions tipe vanhu vedu.
Vashita kwavati nzvimbo yatorwa nehurumende ichagoverwa kuvanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vanoita zvekuchera migodzi vakazvimiririra. Vashita kwavati kambani yeZim Alloys haisati yabvuma kupa hurumende zvikamu makumi mashanu kubva muzana Asi vati hurumende iri kuendera mberi nedanho rayo rekutora nzvimbo iyi sezvo vane chivimbo chekuti kambani ichaona kuti nzvimbo yavanayo yakakurisa. Munyori musangano reZimbabwe Artisanal and Small Scale for Sustainable Mining Council vaVictor Rupende vati vafadzwa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende iri. VaRupende vati makambani maviri aya ange ave kushandisa vanochera vakazvimiririra ava.
Danho ratorwa iri tinorikurudzira zvikuru nekuti makambani maviri iwaya zimaro zeZimasco nausotenging maminas edu vaakutobiridzira zvakanyanyisa. Vamwe vacho vanga vari matibhidzi maminas edu vakapihwa vakurombu havana kuzovabhadhara. Vanga vasina masimeota saka vanga vanhu vedu vanga vakuteka kuzimu inonzi Apple Bridge yekuMMCZ government.
Anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Miners Federation vaDosman Mangisi vatiwo makambani maviri aya anga ine nzvimbo yakakurisa.
Takaona zviri zvinhu zvakanaka nokuti anga achingori makambani maviri ane maconcession mahombe ekroma vanga vakangochengeta for speculation.
Studio 7 haina kukwanisa kuwana pfungwa dzeveZimbabwe Chamber of Mines sezvo mukuru wekambani iyi vaIsaac Kwesu vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kunze kwenyika uye havasati vanzwa danho ratorwa nehurumende iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iko zvino tochienda kuna Chioniso Jani achitipa chirongwa Pindai Mudariro.
Tinokukwazisai vatereri. Muchirongwa chedu Pindai Mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioniso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine muzvare Linette Mulambo. Wakadi hako Linette Mulambo?
Ndinotamba makadi henyu.
Chii chakunza kuno kuAmerica?
Ndakauya kuAmerica kuti ndidzidze pamusoro peKiva. Kiva is a non-profit organization yandiri kushanda nayo kuti ndikwanise kuziva more about microfinance. Ndibatsirane navo pa microfinance zvavanonga vachiita kuAfrica vachishanda nemaorganizations akasiyana-siyana. Kubva kuZimbabwe ndakauya ndiri ndega asi tanga tiri 13 tibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka inini ndichange ndichienda kuKenya, kuNigeria, kuGhana, kuNeZimbabwe.
Chii chauri kudzidza neKiva Fellowship?
Chandakanyanya kudzidza ndechekuti munyika dzakasiyana-siyana vane zvavanoshuvira kuita asi mikana yekuti vazviite ndo inoshayikwa. Kunyanya nyaya yekuwana mari yekuti vakwanise kuita mabhizinesi anosimudzira mhuri dzavo.
Chii chauri kuda kuita kana wadzokera kuZimbabwe?
Saka ndinotarisira kuti pandichadzokera kumusha ndichashandawo nemamwe makambani kana maorganization anoshanda nemabhizinesi madiki ndichivapawo dzidzo yandakadzidza ndichivabatsirawo kuti tikwanise kushandisa even mukana uyoyo wepaKiva kuti vanhu vawane mari dzekusimudzira mabhizinesi avo madiki.
Chii chaungade kudza vechidiki vakaterera?
Vechidiki ngavasangomirira kuti ndiwane basa rinozonge ndipa mari asi mukuburikidza nekushandawo kungave kubatsira dzimwe organization kana kubatsira mamwe makambani burikidza nekuzvipira unokwanisa kudzidza zvakawanda uye unokwanisa kuwanawo mamwe mikana.
Aiwa vatereri, nguva ndiyo yaita shoma. Ava vanga vari muzvare Linette Mulambo. Ini ndini Chioniso Jani muchirongwa Pindai Mudariro.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Musakanganwa chirongwa chedu chemadzimai Women's Roundtable na 8 p.m. apo tiri kutarisa dambudziko renyaya dzenhaka rakatarisana neshirikadzi dzakawanda munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Pastor Ivan Mawarire vorara zvakare muchitokisi sezvo mapurisa atadza kuvaendesa kumatare.
Kanzuro yeguta reHarare yokurudzirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuchenesa nadzo mvura dzemuzvibhorani kwete kuti zvivharwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gandhi nantungamiri Nkomo mundau munhau dzesindevele.